Sangano iri rinoti dai pakapera tsvakurudzo iyi muna Chivabvu pakaitwa sarudzo, vamunangagwa vaigona kuwana mavhoti zvikamu makumi matatu nemashanu kubva muzana kana kuti 35%, kuchiti vachamisa vaigona kuwanawo zvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvemavhoti. Vanhu vanogona kusvika zvikamu makumi maviri nemanomwe kubva muzana kana kuti 27% vanonzi havana kuda kutaura kuti vaizovhotera bato ripi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvesarudzo mubato reCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti kunyange zvabuda muongororo iyi zvisiri kuvafadza, bato ravo richakunda musarudzo sezvo paine vanhu vakawanda vasina kuda kutaura kuti vachavhotera ani kuti ave mutungamiri wenyika sezvo vachitya kuitwa kafira mberi neZANU-PF.
Kune 27% vasina kutaura kuti vakuda kuvhotera bato ripi racho. That in itself is a red flag. Zvichireva kuti vanhu vari kutya kutaura. Kozi mukatarisa violence ripo kumaelections apa. Vanhu don't trust anyone, even ukauya uchiti uri kuda kuita research. They start questioning kuti saka munhu uyu ari kubva ukupi. Tikamuudza kuti tovhotera bato rakadai, there's a risk yokuti vanhu ivavo vanotengesa.
Asi sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reHarare, vaGoodwills Masimirembwa, vanoti bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Musangano weZANU-PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. People are looking at the achievements of the president and Vision 2030.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Varashwit Mukundu, vanoti zvavapachena kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzichanyanya kukwikwidzwa nemabhiza maviri, vanova vamunangagwa navachamisa.
Saka apo tatarisana nesarudzo zviri pachena kuti mabhiza maviri achange achimhanya achikwikwidzana ndavamunangagwa navachamisa. Zvinoratidza zvakare kuti avo vasina kududza kuti vanosapota kana kuti vanotsigira mapato api ndivo vachave vaine simba rekusarudza vatungamiriri. Takatarisana nesarudzo dzichaitwa muna August 23.
Vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vakabuda muongororo iyi vachiti vaitya mhirizhonga dzine chekuita nezvesarudzo, uye vangangodarika chikamu makumi mashanu kubva muzana 50% vakatarisira sarudzo dzegore rino. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki mune zvematongerwo enyika, vaMacLeo Mapfumo, vanoti zvabudiswa muongororo neMass Public Opinion Institute hazvienderani nezviri kutaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Handei paground izvezvi tibvunze kana gogo chaive vari mumbaro umo vari mumabvukumu vanokutaura kuti zvinhu hazvina kumira mushe. 43 years tichitambura tichingoudzwa chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvichaita, zvinhu zvichaita, zvinhu zvichaita. Paground chaipo tichida kutaurirana chokwadika, ZANU-PF haina chayo. Tamboipa mukana ZANU-PF asi zvaramba. Saka kuti tirambe tichiipa mukana futi this time tinenge takunyepa.
Ongororo iyi yaratidzawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% munyika vari kuti upfumi hwenyika hwakaomesesa, kuchitiwo makumi matanhatu nemashanu kubva muzana kana kuti 65% iri kuti nyika yakananga kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti ongororo iyi yananga nemo kuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi munyika.
Economy iri yamo yatinoti pachirungu hyperinflation zvira kuti zvinhu zvachikwira zvakanyanya, ende kukwira kwezvinhu ikoko kunoafekta magarire evanhu. Uyo zvakare makaona kuti vanhu vazhinji muZimbabwe vari kuwana cheuviri vari muinformal economy.
Sangano reMass Public Opinion Institute rinoti parakaita ongororo iyi rakakurukura nevanhu zviuru zviviri zvine mazana mana kana kuti 2400 kubva kumatunhu ose enyika mumadhorobha nekumamisha. Zvakabudawo pachena kuti vanhu vanosvika kana kudarika makumi matanhatu kubva muzana 62% vakati vari kutambura zvakanyanya, uye nyaya yemabasa ndiyo yainzi inoda kunyanya kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.